Sangano redu remachiremba anorwira kodzero dzevanhu riri kufara nekuwanikwa kwakaitwa magombei vari vapenyu. Munoziva kuti hakuna chinhu chinofadza sekuti munhu anga atorwa zvisakatsarukana, zvisakarurama, zvisingazivikanwe zvemuchivande, mozokwanisa kunge muchimuwana ari mupenyu. Saka tiri kupembera navo, tiri kupembera nemamwe machirembawo kuti takaona mumwe wedu ari mupenyu. Asi kune rimwe rudivi hatisi kufara nezvekuramba zvichiitika munyika yeZimbabwe, zvekuti mahuman rights activists, malabor union leaders vari kungoramba vachitorwa pakati peusiku nevanhu vasingazivikanwa kuti ndanani, vari kudiscribeka nehurumende kunzi ited force. Zvinhu zvinotyisa kuti muhurumende kana tichidi tine government inofanira kunge ichitichengetedza, tine mapurisa, tine masoja nemacio anofanira kunge achiofa security kwana yeZimbabwe, pozonzi pane imwe force iri kuramba ichitora vanhu asi isiri kuzivikanwa kuti ndeipi. Saka ipapo ndo patiri kupokana nehurumende yeZimbabwe kuti ngaichengetedze zviri mubumbiro remutemo. Section 56 inotaura about security yemaZimbabweans kuti hurumende inofanira kuisa mamezha ekuti munhu wese kana achinge ari munyika anofanira kunge ari sekiwa. Section 76 zvekare inotaura about the right to health kuti hakuna munhu anofanira kunge achitochwa, hakuna munhu anofanira kunge achiabductwa kana kuiswa to any form of inhuman or degrading treatment. Saka tinovimba kuti hurumende ichaisa matanho anoita kuti zvinhu zvakaitika kuna magombei zvisazodzokereka zvekare.
Vanyamande, nhengo dzenyu dzakwanisa kuvaona here Dr. Magombei?
Vamagombei vakaonekwa nenhengo dzedu kubva nezuro kusvika pari zvino.
Utano hwavo hwakamira sei?
Pari zvino tingati zvichiri too early for us kuti tikunge tichikwanisa tichipa an assessment yekuti vari sei kana zviri kufamba sei. Pari zvino tikungoti tinonyanyofokasa nekuti vange vachirecover, vange vachiita come to terms nezvakaitika kwavari, uye vange vachikwanisa kuti vaite reunited nefamily yavo, vakwanise kudzokera kubasa, vaite basa ravo. Tinovimba kuti vacharamba vakasimba vari resolute kuti vadzokere zvekare kuno kunotungamirira machiremba mubasa ravo ranga vachiita.
Pavakakwanisa kuonana nedzimwe nhengo dzenyu, pane mashoko here avakavaudza pavakasangana navo?
Pari zvino hatisati tamupozisheni yekuti tingadisclose kuti vakataura kuti kana kuti havana kutaura kuti. It's still too early for now. Focus yedu iri pakuti vamagombei vange vachipora, vange vachirecover, vange vachidzokera mucommunity, vaitwe rehabilitated kuti vatange kufambidzana nevamwe vavo zvakanaka.
Studio 7 yakataura naDr. Magombei neZuro Maneru, uyezve vairatidza kuita kanenge kakukanganwa. Pakaona nhengo dzenyu vamagombei vakaona here vari munzvimbo sepatakataura navo parunhare nezuro?
Sematauriro andamboita ndopa ndiri kuti chekutanga pane nyaya mbiri. Pane inonzi doctor to patient confidentiality. Saka tikwanise kunge tichitaura mafindings atakaona pamurwere kujekerere kana kuruzhinji. Uye chechipiri, tiri kukumbirisa kunyanya kune vatori venhau nevezvemapepa kuti vamborespekta privacy yavamagombei kuti timbofokasa nekuti vange vachipora, vange vachiwana rehabilitation nesapoti yavanoda. Munoziva audio yavakaenda through iyi, zvinhu zvinotyisa, zvinhu zvinokatyamadza, zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti munhu azvitambire. Saka pari zvinoda itambovapa that privacy for now.
Kune vamwe vanyamande vari kuti izvo Dr. Magombei vanogona kunge vakanyepera veruzhinji kuti vakanga vapambwa. Imi sesangano muri kutora sei mashoko iwayo?
Izvo zvinenge zvakutoda kutizonzwa ivo vamagombei kana kuti malawyers avo. Ndo vanenge vakwanisa kuziva macircumstances yayo. Isusu chatinongoita semachiremba anorwira kodzero dzevanhu, kubuda pachena tichitaura kana tichifungidzira kuti munhu anenge atorwa zvisina kutsarukana. So kuti vari kunyepa here kana kuti kwete, izvo zviri beyond our purview. Nisu chatinongoita kuvatsvaga, kana tichinge tavawana tovapa rubatsiro rwatinofanira kuvapa.